Motongi wedari magistrate vangoni nduna vabhadhari savane madire zviru zvishanu zvemadhora zvema RTGS kuti vatongwe vachibva kumba uye vanzi vadzoke kudare zvakare musi wa 3 kukadzi. Vanzi vagare pakero yavakapa vasataure nevafakazi pamwe nekuti vasiye magwaro avo ekufambisa kuna mabharani wedare. Vane madire vari kupomerwa mhosva yekupa mutongo wakareruka wefaindi yemazana manomwe madhora kune chimwe chizvarwa chekuVenezuela chakapinda munyika gore rapfuura chiine makirogiramu mashanu ezvinodhaka zvisingabvumirwe kana kuti cocaine yaikosha zviru mazana mana nemakumi matanhatu nemapfumbamwe emadhora ekuAmerica kana kuti 469,000 United States dollars. Mushure memutongo uyu muzvare Delcy Deima Rodriguez Guerrero uyo ainge apinda muZimbabwe achibva kuBrazil akabva adzorerwa kunyika kwake. Mutongo uyu hauna kufadza veSpecial Anticorruption Unit kana kuti SACU avo vanoshanda vari muhofisi yemutungamiri wenyika vakabva vatanga kuongorora nyaya iyi vachibatsirwa nemapurisa izvo zvakazoita kuti vane madire vasungwe. Mune imwewo nyaya yange iri kumatare nhasi yakaendeswa nesaku nemapurisa dare repamusoro rehigh court ratadza kunzwa chikumbiro chameya weHarare vaJacob Mafume chekuti vapiwe mukana wekubvisa mari yechibatiso kuti vatongwe vachibva kumba panyaya yavari kupomerwa yeuori. Mutongi vaBenjamin Chikowero vange vakatarisirwa kunzwa chikumbiro chavaMafume asi izvi hazvina kuzoitika sezvo vachuchusi panyaya iyi vaudza dare kuti vange vasati vagadzira mhinduro yavo pachikumbiro chavaMafume. Makweta vaMafume akakwidza chikumbiro chavo kudare musi wa 23 zvita asi vachuchusi vaudza dare kuti vaona chikumbiro ichi nhasi uye vanoda nguva yekugadzira mhinduro yavo. Gweta ravaMafume vatondirai Bhatasara vanotsanangura kuti nyaya iyi yave kuzonzikwa mangwana.
Nyaya yameya veHarare yechikumbiro chavakaunza kuno kuhigh court vachigunununa maringe nemutongo wakapiwa nedare rekumagistrate court rekuvarambidza kuti vatongo vachibva kumba. Nyaya iyi yanga ichifanwa kunzwikwa nhasi kuno kudare rehigh court naJustice Chikowero. Haina kuzonge ichifambira mberi nekuti vakamirira state vati ivo havana kunge vachikwanisa kunge vachigadzirira mhinduro yavo kana notice of opposition yavo kuchikumbiro chakaiswa nameya. Nekudaro nyaya iyi yanzi inozvikwa mangwana nakoda pasi.
Musi wa 17 zvita dare ramagistrate rakanyima vaMafume mukana wekubvisa mari yechibatiso panyaya yavari kupomerwa yekuti vakapindira pakuferefetwa panyaya yavari kupomerwa yekuti vakaita uori pakupa nzvimbo yekuvakira hanzvanzi yavo Rotina Mafume uye munyori kukambani yavo Rutendo Muvhuti. Mutongi wedare vangoni nduna vakati vaMafume vanogona kuramba vachipindira mukuferefetwa kwenyaya dzavo kana vakabhadhariswa mari yechibatiso. Nyaya yavaMafume ichaenderera mberi kudare ramagistrate musi wa 28 ndira gore rinouya. Mune imwewo nyaya dare ratadzawo kunzwa nyaya yemudzidzi wepaUniversity of Zimbabwe Alan Moyo uyo akasungwa musi wa 7 zvita nevamwe vake vachipomerwa mhosva yekukurudzira veruzhinji kuratidzira zvine mhirizhonga. Kunyange hazvo vamwe vaakasungwa navo vanomwe vakabhadhariswa mari yechibatiso nedare ramagistrate, Moyo akanyimwa mukana wekuita izvi dare richiti aigona kutiza nyaya yake isati yanzikwa. Gweta raMoyo vaObey Shava vati chikumbiro chake chekuti abhadhari mari yechibatiso kuti atongwe achibva kumba changi chifanira kunzikwa nhasi uye vashamisika kuona nyaya iyi isiri pamberi pedare.
Chekutanga takauya kucourt meta ichibva yapostponwa to today but patauya tasvika isiripo paroll hatizi kuti chii chakaitikaona registrar, saka takuda kuti tinotarisa kuti tione kuti sei yanga isina kuiswa pamberi pedare. Tichaedza kuti idzorerwe mangwana musi wa 29 tiuye tizokakavara nyaya yacho.
Moyo nevamwe vake vanonzi vakaenda kunzvimbo inokwirirwa mabhazi yeCopacabana muHarare musi wa 3 Chikunguru apo vakakurudzira vanhu vaikwira mabhazi kuti varatidzire vachiti mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vabviswe pachigaro nekuti vatadza kutonga nyika. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Manguja.